Kutora miko hakuna kutanga zvakanaka kune dzimwe nhengo dzine chitsama dzeCCC dzarambidzwa kupinda mudare dzakapfeka matai eyellow ayo anoonekwa somucherechedzo webato iri uye dzazopinda mushure mekubvuma kuabvisa. Mashoko avo mushure mekutora mhiko, muumiriri wemukoba North vaAmos Chibaya vati kunyange vasiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, vaona zvakakodzera kuchengetedza zvavakawana.
Semusangano weCCC, sarudzo dzakabirwa zvemhando yepamusoro. Soro asi zvatinazvo zvatakahwina zvakadhikirwa izvozvo tinoramba takabata tichirwisana kana kuti kugwisana nezvatakabirwa zvakanangana nesarudzo dzapuresidenti.
Mumiriri weBoera West vatafadzwa mugwadi veZANU PF vati vanofara kuti vebato rinopikisa vatorawo mhiko vachiti zvinoratidza kuti vanotambira zvakabuda musarudzo.
Zvinova zvinotaridza kuti vanenge vachiziva havo nechemwoyo kuti kungava nenguva yezvekutungana kwembudzi asi kunozova nenguva yekuita zvinopundutso zvinofambisa nyika mberi uye zvinhu zvechokwadi uye pavo nhasibatitaridza kuti chokwadi vanenge vachichiziva.
Kunyange hazvo veZANU PF vari kuti vakakunda sarudzo idzi dziri kushorwa nevaongorori vesarudzo vemusadic African Union EU pamwe nemamwe masangano akawanda akadziongorora vachiti hadzina kutevedza mitemo yesarudzo munyika nezvibvumirano zvakanyoreranwa Zimbabwe nedzimwe nyika. Izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzematongerwo enyika zvakaipa kuti vatungamiri venyika vakawanda kunze kwevatanhatu chete vauye muZimbabwe pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nhengo dzakawanda kubva kumapato ese ari maviri dzati dzinotarisira kupasa mitemo inosumudzira upenyu hwevanhu dzichibvumirana kuti veruzhinji vari kutambura munyika. Muumiriri weGoromonzi South vaStephen Chagwiza veCCC vati donzvo ravo kusimudzira magariro evanhu.
Vana vari kusafa kana kuti vanhu vari kusafa kubva pakuberekwa kwekuti nhumbu yamai chaiyo ndiyo inotanga, ndo panotangira mwana kutambudzika kuGoromonzi South, just 20 kilometers from the post office. Nhumbu chaiyo iri kuzvarirwa pasi kunge mombe, vana mai vachiedza kuenda kuchipatara pasina mugwagwa, pasina chipatara chacho chiri padhuze.
VaAgents Gumbo veCCC vachimirira Heathcliff vatiwo,
tichashandisa danho reparamende ratakapinda iri ratakapiwa navanhu veHeathcliff kuti tiite kuti development idzoke. Tichashandisa danho iri kuti tipushe tikonzerese kuti mitemo igadziriswe inoita kuti nzvimbo yedu ivandudzwe, inoita kuti raramo dzevanhu vedu dzivandudzwe.
Muumiriri weChikomba West amaita tenda mavetera veZANU PF vati vachashanda zvakasimba kuvaka mitemo inosimudzira vechidiki nemadzimai. Izvi zvatsigirwa nava Xavier Maoneke veZANU PF vachimirira Chivi Central. Kunyange hazvo CCC isiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo, mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati danho ratorwa nebato iri rakakosha pakuremekedza zvido zvevanhu vakarivhotera musarudzo.
Saka ndengari vanhu ivavo vakamira vachiti vanosarudza CCC, handioni zvakakodzera kuti CCC irege kuinda mbarango. Inofanira kupinda nedonzo rokuti payakatotora inofanira kuramba yakabata.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaGibson nyika dzino vaudza Studio 7 kuti kusapinda muparamende kwaigona kukonzera matambudziko akawanda kubato iri.
Dzekuti one vaigona kushaya mari inobva kuhurumende inopiwa mapato anoita zvekutongwa zvematongerwo enyika anenge ari muparamende. Chechipiri zvaikanganisa rutsigiro rwavaipiwa nevanhu nekuti zvaizokonzeresa kuti paitwe anonzi mabai elections kana dai vanga vasina kutora nzvimbo idzodzo.
Zvichakadai, mangwana nhengo dzeNational Assembly dzichagara pasi dzichivhotera mutauriri wedare iri kana kuti speaker nemutevedzeri wake, uku nhengo dzeSenate dzichavhoterawo mutungamiri webato nemutevedzeri wake. ZANU PF ine nhengo zana nemakumi anomwe nenhanhatu 176 muNational Assembly. CCC ine zana nenhatu, chigaro chimwe chete hachisati chave nemunhu sezvo sarudzo dzisina kuzoitwa zvichitevera kushaya kwemumwe aida kukwikwidza kuGutu West. Kudare reSenate, ZANU PF ine zvigaro makumi matatu nezvitatu. Triple C ine makumi maviri nenomwe 27, kwozoita madzishe gumi nemasere 18 nenhengo mbiri dzinomirira vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.